Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 21, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kune masabhuku atakapiwa mazita mazita avo nenzvimbo dzavo vari kunziva kuti kuti ndiri kunyorere tsamba ndipe mburipo izvi zviri kunze kwemutemo.
Amai Rita Makarao vanoti ZEC yapiwa mazita evamwe vari kushandisa masimba avo zvisizvo pakunyoresa vavhoti.
Hatisi kuinda kunointroducer any candidate. Vanhu veZimbabwe vachatiudza munhu wavanoda isu ndiye watinokambenera iyoyo asi vakatiudza kuti vanodhiropa zvekudaro ndogara kumba.
Sangano revakarwa hondo rinoti harisi kuzotsvagira vamugabe rutsigiro musarudzo dza2018.
Kana mukaona magiredha namatirekta ava mumugwagwa hazvitauri tiko musi wayatanga unotangira kure uchiongororwa unofamba napo vachiongororwa mavhu vachionawo mugwagwa vachiona kuti akambomira sei.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajora mugumbo vanoti hurumende yakazvipira kugadzira mugwagwa weHarare Bite Bridge kunyange hazvo vamwe vari kuti zviri kunonoka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Amai Rita Makarao vanoti vapiwa mazita evanhu vari kutyora mutemo paurongwa hwekubatsira vavhoti. Izvi zvinotevera kugunun'una kwemapato anopikisa nemasangano akazvimirira ekuti vamwe vatsigiri vavo vari kubhadhariswa mari nemasabhuku kuti vapiwe magwaro anoratidza pavanogara. Amai Makarao vanotiwo vari kuda kubatsira vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota nekudaro vaisa chikumbiro kuhurumende panyaya yevanokwanisa kutoresa vanhu mhiko.
Pane dambudziko rakauya kwatiri ratiri kunzwisisa rekuti vanhu vazhinji havana mapepa anoratidza proof of residence. Saka takanga tavatisi vanokwanisa kusvika kuti vanyorese affidavit. Vazhinji vari kuchema kuti pavari kuenda kunonyoresa havasi kwana kuenda Commissioner of Oats. Kuti vachifamba vanotsvaga Commissioner of Oats zvinovaremera kunovaitira kure and vamwe vacho vari kuvatidhurisira kuti vavanyoresei. Saka isu tanga takumbira kuminister of Home Affairs kuti chero uyo wese wedu ari kuita voter registration apiwe chinzvimbo ichocho kwemazuva mashomanana iwayo kubvira pari nhasi kusvika patinopedza chirongwa ichi kuti ange ari Commissioner of Oats. Takamirira kunzwa kuti vanoti kudii asi tine vimbo yekuti vachanzwisisa kuti ichi ndochega chinhano chatinogona kutora seZimbabwe kuti tirerutsire vanhu vedu vakwanise kunyoresa kuti vave vavhoti fosarudzo ye ya 2018.
Tombotarisawo dzimwe nyaya dzaakubuda Mai Makarawa mwaningo ari kuti vari kutyisidzirwa kunyanya kumaruwa uko nenyaya yeBVRI vamwe vari kuti vari kutonzi maserial number zvavanenge vanyoresa ari kutorwa nevamwe. Mambonzwawo here nyaya dzakadai?
Hongu nyaya idzodzo dzasvika mahambu kwatiri. Saka isu seZEC takakumbira avo kunyanya vaisvika nyaya idzi kwatiri kuti patipe mazita nenzvimbo kwazviri kuitika. Kune vamwe vatipa mazita nenzvimbo, saka isu tiri kutarisa kuti kana vakansela vari kuita izvozvo tikubva tanyora kukanzuri yavo nekuministry of local government kuti munhu wenyu uyu ari kuita zvakati zvakati ngaawane mukana wekutipindurawo tisati taona kuti tozoenderera mberi sei nenyaya iyi. Kana ari munhu webato wepolitical party tikunyorerawo zvakare kupolitical party yake kuti munhu wenyu nhingi nhingi ari kunzi pakati pakati ari kuita zvakati tipindurewo muchitiudza kuti munoti kudii nenyaya iyoyo. Ndo matanho atiri kutora pari zvino.
Ko vamwe vari kuti vari kunzi vabhadhare mari dzekuti vanyorese zveproof of residence izvi kune masabhuku?
Zvimwe chete izvozvo zvakasvika zvemunzeve dzedu. Kune masabhuku atakapiwa mazita avo nenzvimbo dzavo vari kunziva kuti kuti ndiri kunyorere tsamba ndipe muripo izvi zviri kunze kwemutemo. Saka iwo madzisabhuku iwayo zvakare tiri kunyorera kuministri yavo kiti sapu kwenye nyingi panjubo ya kati ya kati arukunze arukuita shakati tiuze yu kutimufunge inazo iya arukutimu kuti inazo kuti asipindu rile ega kutindosa arukuita ya kana arukuzita arukuzita rei kati taende rambele shakari chiona matana atino zotori
Sajigaru wesanga norunona nizu saruzo Zimbabwe Electoral Commission amairita makarao barbarunare muarare
Zira here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera Bulawayo Metropolitan Bulawayo Central Bulawayo East Makokova Harare Metropolitan Chitungwiza St Mary's Zengeza East and West Chitungwiza North Kuepwit Harare Central Southerton Highfield East Budiriro Dzivarasekwa Mount Pleasant Mabvuku Netafara Kumanikaland Chipinge, Central, West, East, and South. Musikavan, Chimanimani, East and West. Mutare, South, East and West. Manikaland, Chipinge, Central, West, East, and South. Musikavan, Chimanimani, East, and West. Mutare, South, and West. Buhera, South. Mashonaland, Central. Mbire, Guruve, North. Zarabani, North, and South. Mount Darwin, North, and West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko East, North, ne South. Uzumba, Maramba Fungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chirezi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South. Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza, North, Ne South. Midlands, Gokwe, North, Gokwe, Kabuyuni, Gokwe, Chirea, Gokwe, Nembuzia, Gokwe, Gumunyu. Gokwe South, Gokwe, Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mkuru wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matebadanda vanoti sangano ravo harisi kuzotsvagira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe Rutsigiro musarudzo dzegore rinouya vakarwa hondo ava vari kutarisirwa kusangana muHarare kugwanzura stadium munguva pfupi inotevera kuti vazeye nezvedanho rekutora apo ZANU-PF iri kuronga musangano weCongress weChimbichimbi mukuzeya nyaya iyi Tabata vaMatema Danda.
Hatisi kuinda kugwanzura kana taona kuti gwanzura haikwani kuenda kuZimbabwe ground hatisi kuinda kuno introducer any candidate vanhu veZimbabwe vachatiudza munhu wavanoda isi ndiye watinokambenera iyeye asi vakatiudza kuti vanoti Robert Mugabe nogara kumba ngavataure zvavo umwe munhu toona kuti tawirirana kuti ndiye watati ngapi ndiye watichakambenera ende tinogona kuvimbisa ipazuva ranhasi kuti munhu iye anowina
sei muri kuti hamungatsigiri vamugabe panguva ino
vamugabe vakapinda mukutonga vane 57 years ndiwo makore andinawo ini parizvino vakazoita 37 ukati 57 plus 37 dzotoburitsa 94 dzavava kupinda iyi hapana zvunhu tichipinda tara dzaivepo service delivery yanga iri right zvinhu zvanga zviripo corruption chakanga chisiko chunhu rangarirai kuti ndivo vamugabe vakambodzinga vana Morris Nyagumbo vanaani basa vachinzi vaita scandal yewillowvale asi nhasi ndivo vamugabe vari kuti zvake yasunga munhu woti mwerejei saka zviri kureva kuti pane kuti vaimprove kubva pavakatangira vachienda mberi munhu akadhitiriyoreta kubva day one kusvika day 37 years saka kana vakakoniwa kugadziridza nekusimudza upfumi hwenyika kubva vane 57 kusvika vasvika 93 chatingazotarisire kuti vachagona vobva pa 94 vachienda mberi chii mukana wavanoti nditei mukana nemhaka yekuti pakati iye zvino tiri kutaura zvenyika ine reserve bank asi haina mari yayo tiri kutaura zvenyika yekuti ukanzi wawana mari uri kupiwa $10 nema5 rand 50 cent bond woku $40 woswera neguchwiro rero asi zvinhu zvonzi zviri right tirikushamisa ndechekuti vamwe vanogara vari mindege vachiinda mhiri kwemakungwa kana vana vavo nevazukuru vavo vakarwara havasi kurapiwa muno makafino nemaparacetamol emuno muzimbabwe havatomboabata havatomboamwe vanonomwai kunze
Munyori mkuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo nezvemugwagwa weBate Bridge Harare Churundu uri kuvakwa nekambani yeGeiger. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mugwagwa uyu wakakosha zvikuru munyaya dzezveupfumi sezvo uchishandiswa nenyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica. Vamwe vanotiwo mugwagwa uyu uri kunonoka kutanga kugadzirwa uye vaurayisawo vanhu vakawanda. Mukuziya nezvemugwagwa uyu tabata vaGumbo.
Mugwagwa weBate Bridge uri kufamba zvakanaka, chiripo chinoda kungozikanwa navanhu chete ndechekuti muchinhu chinonzi mugwagwa hachimuki chakacherwa murodhi mangwanani. Kana matoita kuti masainirana zvinototora about 18 to 24 months muchiita mapreparations okutaura nokuunganidza mari dzinodiwa. It's nearly $1 billion. Inenge isina munhu anenge ainayo. Munhu kana atanga apiwa kana kuti kampani yapiwa kuti ndiwo wava kuita basa iri, ndo pavanomuruka negwaro ravanenge vasainirwa kuti akupai basa, tiri kutsvaga mari yokushandisa zvakati, ndo pavanomuruka kuenda kumabhengi kunotanga kutsvaga mari. Hachisiri chinhu chiri nyore, chinotora nguva. But ndinofara kuti panyaya yeGeiger International vakakurumidza kunge vagadziridza mari yavo. Saka varipo izvozvo uchitaura neni kudari, ndinoda kuti pakupera pesvondo ndinge ndiinavo murodhi ndichiona basa ravari kuita.
Vakatanga rini?
Vakatangisa musi wa 4 July kutenderera nemugwagwa kubva kuBate Bridge kusvika kuno kuHarare, vachimaka pavachaita macenter avo okudivida mugwagwa wavo kuma 6 divisions avari kuita. Vanoita zvikamu 6 zvokuona kuti zvama 100 kilometers chakuti kuti vaone kuti kana voita basa racho ratanga harinenge rangomuruka.
Ko magreda atiri kuona aya ari kuitei?
Kana mukaona magreda namatractor ava mumugwagwa, hazvitauri kuti ndipo musi wayatanga. Unotangira kure uchiongororwa paunofamba napo, pachiongororwa mavhu achionawo mugwagwa achiona kuti akambomira sei, pachiongororwa kuti saka tichazviita seanonzi madesigns acho, those izvozvo zvinhu izvozvo izvo ndo zvinotora nguva zvichiona maenjinia. Saka kutaura kwandiri kuita newe kudari, vari mumugwagwa vakatangisa nechekare kubva kuBate Bridge kusvika kuno kuHarare varimo vachiongorora. Saka svondo rinoiri ndichada kuti vamboonekwa pamaterevhizhini ndiinavo murodhi vachitiragidza basa ravari kuita, kuongorora kuti basa ravo rinoitwa sei. Saka vakatanga nechekare.
Panga paine mashokowo ekuti zvimwe zvavanoshandisa kugadzira mugwagwa hazvisi kubvumidzwa kupinda munyika umu, zviri kufamba sei?
Zvanga zviripo ndezvokuti vanga vasati vawana gwaro rokuti matarakita avo namadhoza avo apinde munyika. Gwaro iro rakabuda nomusi wechina svondo rino, rinoita kuti kana vava kupinza mishinari yavo varegere kubhadhara mateksi neanonzi majuti. Saka mashinari yavo yava kuchipinda zvino munyika kuti tigochiona kuti vatangise basa ravo, vachitanga pamwe chete nevo kwedu vanenge vasarudzwa, vachitanga kuongororwa kuti vane equipment ndevanani, vobva vapinda mumugwagwa. That is a foregone conclusion. Chinhu chatakatomedza nechekare, hapasina pekudzokera kumashure. It's a reality, chava chokwadi, mugwagwa uri kugadzirwa.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa tsika yemushandira pamwe pazvinhu zvakaita sekurima kana kuti kuchengeta zvipfuyo. Chiri kubatsira zvikuru mukusimudzira upenyu hwevamwe vagari vekucholocho mudunhu reMatabeleland. Mutori wedu wenhau Taurai Shava akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Mumaruwa akasiyana-siyana munyika panguva yechirimo, vanhurume vakawanda vanowanzotandara vachienda kunonwa doro, ringave rechivanhu rinobikwa munharaunda kana rinotengwa pabottle store nemumabhawa. Pakadaro, pfungwa dzevamwe dzinogona kuperera mumukombe. asi vamwe varume vekumukunzi Ward 18 kucholocho vakashandisa ushamwari hwavo hwekudoro kuti vatange chirongwa chekuchengeta nekukweretesana mari vaine chinangwa chekusimudzira upenyu hwavo. Gibson Ngiwane ndiwo munyori wechikwata chesidhakwa Sicabanga ayo anove mazwendevele anoreva kuti tinodhakwa tichifunga nezveupenyu. Vangiwane vanoti vakatanga chikwata ichi pakunopera kwegore ra2014 mushure mekuwana shungu kubva kune zvaiitwa nemamwe madzimai emunharaunda mavo ayo ari muzvikwata zvakaita sechavo.
Kukona mai madhodha ane nhloni.
Kune vamwe vanhurume vanonyara vanoti handingawanikwe ndichiita kana kutevedzera zvinhu zvinoitwa namadzimai, asi zvaveko makore ano ndezvekuti vanhu vose, vakadzi kana varume, vane kodzero dzakafanana. Isu takafunga Vita Club kuti tikwanise kutenga zvipiyo. Takafunga izvi tichibvisa hedu nyota tiri kudoro.
Chikwata chesidhakwa Sicabanga ndicho chega chikwata chemubatanidzwa wevanhurume chinochengeta mari munzvimbo yenkunzi, asi mune zvikwata zvakadaro zvemadzimai zvakawanda. Chikwata chesidhakwa Sicabanga chine varume vanomwe, uye kusvika pari zvino varume ava vave nembudzi dzinoda kusvika zana idzo vanochengeta vari pamwe chete. Vangiwane vanoti vane urongwa hwekutengesa dzimwe mbudzi kuti vagokwanisa kutenga matsiru ayo vachagovana senhengo. Vanoti zvinobatsira chose kuti munhu ave nepfuma yakadai sezvipfuyo. Chirongwa chemubatanidzwa yekuchengeta mari chine chikamuwo chekudzidzisa vagari kuchengeta zvipfuyo pamwe nekurima nenzira dzinobatsira kuve negoo rakanaka. Ndechimwe chezvirongwa zviri pasi pechirongwa cheAmalima chiri kuitwa mumaruva ekucholocho nerubatsiro runobva kuchirongwa cheUSAID chinoshanda pasi pemuzinda weAmerica muZimbabwe pamwe nesangano reCultivate New Frontiers in Agriculture. Mukuru wechirongwa chekuchengeta mari nekukweretesana muchirongwa cheAmalima vamwe Ndosiya Kwengo vanotsinirawo kuti chirongwa ichi chiri kubatsira zvikuru, vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanhurume vakawanda vapindewo machiri. Muzvare Caroline Chuma inhengo yetutukani Village Savings and Lending Club chinove chikwata chine madzimai 16. Chikwata ichi chakatanga mugore ra2014 uye kusvika pari zvino chakakwanisa kutengera nhengo yega yega mbudzi hadzi mbiri pamwe nekugovana mari yekutenga mbeu nekuitisawo zvimwe zvirongwa zvinowanisa mari zvakaita sekupfuya huku. Muzvare Chuma vanoti chirongwa ichi chinobatsira zvikuru vanhu vekumaruva vakaita saivo sezvo vakawanda vavo vasingakwanisi kuwana zvikwereti kumabhanga.
Siyabonga siri womalima ngoba hasitola singomama sihlezi phezu kwezandla.
Tinotenda chaizvo pamusoro pechirongwa cheAmalima nekuti tisachavepo taivakadzi vengwetowo zvekugarira maoko pasina zvikawanda zvataita mukurarama.
Amai Sibongile Moyo inhengowo yetutukani Village Savings and Lending Club. Amai Moyo ndemumwe wevanhu vakadzidziswawo nezvekurima pamwe nekuchengeta zvipfuyo, uye vanodzidzisawo nhengo dzemubatanidzwa wavo pamwe nevanhu vemunharaunda.
Kututukani lapa sichauka chopo.
Muchikwata chedu chetutukani tinoitawo zvekurima nenzira iya inonzi timba uguti. Inzira isingashandisi geje nemombe kana madhongi. Zvipfuyo tinazvo, asi pane nguva yazvinenge zvakaonda sepanguva yechirimo. Saka tinoona zvakanaka kuti tiite zvetimba uguti.
Murongi wezvemabasa ekurima nekuchengeta zvipfuyo muchirongwa cheAmalima vataswewo Chivere vanoti kubatanidza chirongwa chekuchengeta mari, kudzidzisa vagari kuchengeta zvipfuyo pamwe nekurima nenzira inobatsira kuwedzera goo kunoita kuti vanhu vari muchirongwa ichi vakwanise kurwisana nedambudziko renzara rinowanzowira vanhu vekumaruwa. Ndakamirira Studio 7 pangunzi Township kucholocho, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vakange vari pamusangano wezvemari wakaitirwa imwe muno muWashington DC. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti musangano uyu wakafamba sei.
Ine ndinoitwa Gladys Wela Jadago. Ndino shandira kambani inonzi iyo Macroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Rinova sangano rakabatwa na 14 member countries. Nengo dzemefme dziriku Eastern and Southern Africa. Saka ndiro rakatakanga tauya naro kuno kuti tizoita chirongwa chepagore chekusangana nemaminister edu efinance tichisanganawo zvakare nevanhu vakasiyana siyana vanoshanda mumakambani akasiyana siyana vachibata ivo pane ndaurwa dzakasiyana siyana dzinobatana nenyaya dzekufambiswa kweupfumi nemari.
Nyika dziri mumubatanidzwa iwoyu wemefme dzinoti chii nechii uyezve zvinobatsira sei kuti imi seZimbabwe muwanikwe muri pamubatanidzwa wakadai?
Nhengo dziripo dzinobvira Uganda, Angola, Botswana, Malawi, Lesotho, Swaziland, Rwanda, Kenya ndo dzimwe dzenhengo dzenyika dziri mumunhingi mefme. Basa ratinoita isusu nderekudzidzisa nyika, kudzidzisa vanhu vanoshandira maministry of finance, vanoshandira macentral banks venyika idzodzo kuti vave vanenge vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba zvakaita sei pasi pano, machanges anenge achiitwa kunyanya-nyanya muzvinhu zvakaita sedebt management, kuzvikwereti zvatinotora zviya senyika, financial sector management, kushanda kunoita macentral banks nemacroeconomic management kuona kuti mabhajeti enyika zvese zviri kufamba zvakanaka. Saka gore rino conference yatatinayo tanga tine urongwa hwokutarisa infrastructure, financing of infrastructure. Kuti kana tichiti financing of infrastructure tiri kutarisa chii? Tiri kutarisa migwagwa yedu, marailway lines, tiri kutarisa even maports kune nyika dziya dzine magungwa, tiri kutarisawo zvakare even kuvakwa kwezvivakwa zvinoratidza izvo kuti nekuti kana kuine infrastructure development kazhinji kazhinji ndo zvimwe zvinoratidza kuvandudzwa nekupfundudzwa kuri kuita nyika nekufamba kwakanaka kunenge kuchiita upfumi hwenyika. Saka ndo zvimwe zvatatichitarisa izvozvo.
Mungati musangano wenyu wakafamba zvakadii?
Musangano wedu wakafamba zvakanaka zvikuru kunyanya-nyanya panyaya idzodzo dzeinfrastructure development, tichitarisa kuti nyika dzingazvifambise sei kuti dziwane mari kubva kune maorganization akasiyana siyana anopa mari kuti nyika dzigokwanisa kuvaka migwagwa, kuvaka maairport, kuvaka marailway lines, uyezve kuti vanhu vaya vanoshandira kunze kwenyika vatinowanzoti isusu madiasporans kuti vangaita sei pakuvandudza upfumi hwenyika vachiinvesta ivo muinfrastructure.
Tinoona kuti basa iri rinoita zvemari nezvimwewo tinoona kazhinji kacho tisingaone madzimai akawanda. Imo musangano renyu memefme mune madzimai akawanda here ari kuita mabasa iwaya ezvemari munyika dzakasiyana siyana tichisanganisira muZimbabwe?
Chokwadi, madzimai mashoma kunyanya kana takatarisa isusu utungamiri huripo pamefme seboka. Nekuti iye zvino Botswana ndo yakambenge ina governor wechikadzi asi vakaretire. Saka kwasara governor vamwe chete vekuLesotho. Tikatarisawo futi kumaminista hakuna. Asi kumadeputy governor Zimbabwe tine mudzimai mumwe chete anova ndiye deputy governor. Tikatarisa mapermanent secretaries efinance kuZimbabwe otana permanent secretary wechidzimai, kuLesotho variko, kuAngola variko. In fact nyika dzese dziri under MFM hakusati kwane gender balance iyoyo inodiwa neAU yekuti 50-50. Haisati hatisatakwanisa kusvika ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Nokutendai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro na Pastor Patrick Philip Mugadza, vekereke ye Remnant Church, avo vakambobuda pane chino chirongwa vachitaura pamusoro pehope dzavanoti vakarota dzekuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vaizoshaya musi wa 17 Gumiguru. Asi tinoona kuti 17 Gumiguru akapfuura pasina chakaitika kumutungamiri wenyika Robert Mugabe. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 Pastor Mugadza.
Ndenda zvikuru vabadzonga.
Pastor Mugadza, nyaya yatoda kukurukura ndiyo yehope dzamakarotswa mwedzi yadarika iyo. Mukatodza kuti pane zvakazoshanduka here zvakaita kuti musi wa 17 Oktobha asvike nekupfuura mutungamiri wenyika vari vapenyu?
Shanduko iripo yakaitika yekuti mazuva ningati matanhatu apfuura pakauya zverimwe shoko rekuti nechirungu the death was postponed, tira kuti yaendeswa kune mamwe mazuva asi hazina kujekeswa naMwari kuti zvaendeswa kumazuva api. Neniwo ndakatomboedza kuti Mwari vatsanangure kuti zvaenda kumazuva api, uyezve kare chikonzero chiri chei zvadaro. Ndikatoudzawo mushamwari dzangu kuti ngatinamatei kuti zvimwe tingaziva kuti zvaendeswa mazuva api zvekare kuti nemhakai zvinhu zvadaro, asi hatina kukwanisa kunzwa kavatina kuti handina kukwanisa kuziva nekunzwisisa kuti zvaendeswa kumazuva ati zvekare nemhakayei zvinge zvadaro.
Tinoona kuti vashoko ramakatanga kuwana makatimi kuti mutungamiri wenyika vasashaya kana kufa vaifanira kutonamata zvakasimba. Tingati here ndo zvavakaita vakanamata zvakasimba apo?
Chokwadi mataura zvakanaka. Handina kuziva kuti vakazviita semaitiro wayo here, asi mungarangarira neni pamwe chete kuti mwedzi mishoma soma yapfuura yangangoita miviri takaona mifananidzo yakatenderera pamaapu edu pamasocial media platforms achiratidza munhu wandinoremekedza zvikuru anonzi iye TD Jack Bishop wekuAmerica nazvekare Bishop Francis UK vari pamwe chete vari kustate house vakamira vakabatana maoko. Handisi kuti umwe anga aripo ndiani kuti ndimaigiresi here, asi vakabata namaoko vachinamata ndisingazive kuti vakanga vashedzwa here kana kuti ndivo vakazvishedza kuti vaende kustate house kuti vakwanise kusangana nemutungamiri wenyika vagonamata pamwe chete. Hatizive kuti zvakanamatwa zvinyi ipapo, saka zvinokwanisa kuti ndoze zvimwe zvinokwanisa kuva zvakaita kuti Mwari vashandure nguva dzavo nechikonzero chavanoziva.
Pastor Mugadza, pane vamwe vakutonongedzawo kuti Pastor Mugadza vapinda muchikwata chevamwe maprofita kana vaparidzi nevafundisi vanganzi ndevenhema nekuti vakuona kunge zvamakanga makambotaura izvozvo zvisina kubuda zvichireva kuti ndezvenhema. Munotii nevanhu ivo?
Handivapi hangu mhosva yakanyanya kuwanda kuti vandiise muchikwata chevaprofita vanonyepa, asi ini handina kumbobva ndiri muprofita. Ndakati ini ndaoneswa chete zvisingarevi kuti ndiri muprofita, nekuti nyangwe neniwo zvekare nedambudziko nevaprofita venhema vazara munyika ino yeZimbabwe. Asi kana munhu achida kundiisawo mudivi ravo rokuti ndiri muprofita wenhema, aiwa handikwanise kuvarambidza izvozvo. Ndo freedom of speech.
Aiwa, tinotenda zvikuru Pastor Mugadza nekuona nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu oneka izvenyu vateereri.
Tinotenda zvikuru vabajonga.
Manga makateerera kuna Pastor Philip Patrick Mugadza vekereke yeRemnant Church muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mwaoko aBlessing Zulu.
tinotenda zvikuru Jonga Chaba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munaudze isindebele.